bato retripoti rinoti nhengo dzaro sere dzakarohwa nezuro manheru kubhikita mumwe chete wachivi uye vatanhatu kwagutu munyaya dzarinoti dzine chekuita nezvematongerwo enyika kubhikita varobert mpfuwe navatasarira masadza vakasikirwa pazvitoro zvavo panyika vakarohwa zvakabitisisa nevanonzi vatsigiri vezanup f vaiva nemotokari dzebato ravo vamasadza ava vakabva mazino vati vamwe vatsigiri vanomwe vakarohwawo uye vakamhangara nyaya iyi kumapurisa epabhikita
ndakanga ndakatogara pabhawa nemapesa mubhabha wapangwini ndakatobva ndangosvikirwa zvikanditoda kutenga ndikatoti otherwise macustome zandidi after that ndobvandakatobva ndandiudzi uya kunotitaurira ndibvandakatoda towards mota yangu akapaka ndobva ndakatanga kutorohwa ipapo rohwa zvakaipisisa nembhoma nemaoko chaivozve ndakarohwa sitori
kugutu south kanzura wetriplec wewat 37 vajeffrey tagemari vanoti ivo nevamwe vavo vashanu vari kugara mumakomo mushure mekurohwa nekudzingirirwa nevatsigiri venhengo iri kumirira zanup f musaridzo dzidare reparamende vapupura itogarepi
hatingatigiri serious sacha asi kana munhu uri mupenyu anochengeta ndima irimo mumakomo takarwadziwa bhoze yakabvaigotogabvana seven
vari kumirira triplec kuchicendral musarudzo dzedare reparamende vapita makotosi vanoti imwe nhengo yavo paedhomo mapamura vakamanikidzwa kuenda muupoteri mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanup f avo vakanga vakanongedzera puti mumusoro nezuro
saka kwakauya mota yakaburuka munhu anga akabata futi akavatendekera futi achivavhundudzira kuti vapinde motikari mavo sivo vakangoti vo hai kusi kufande kupi vachibva vatiregai nditisi haiko zvino vakavanda chero ndingaziva kwavari handigona kuti ndikutsaurirei
asi vatogarepi varamba mhosva yavari kupomerwa
so nyaya yekuti maagenti akanga abva akazorohwa murodi kuona kuti masitori kungonyepawozvo kana munhu achinda kuelection achifirira kuti ndinonodyiwa kana kuti achitafana kuzvipripeya kuti agozovapa vatsigiri vake tsananguro yokuti sei takadyiwa
mutauriri wezanup f masvingo vapepukai chiwewe vatiwo bato ravo hariiti zvemhirizhonga
zvino zviri pachena kuti avo vari kuita mhirizhonga vanhu vanoziva kuti hapachisina chembwa ivo vatenzi vararira mangai bato rezanup f richakunda zvine mutsindo nomusi wechitatu nokuti ibato revanhu
asi munyori mubazi rezvesarudzo kutriplec mumasingo vagodzi madzikanda vanoti mhirizhonga haisi kuzotadzisa vatsigiri vavo kuvhotera shanduko musi wechitatu mutauriri wemapurisa mumasingo inspector kuda kwachidehwa vati havasati vanzwa nezvenyaya idzi
ini handisati maripoti acho handisati ndamaona hangu but aencourage kuti kana pane anenge achiti ndarohwa pane ripoti ngaingoisa ripoti kumapurisa so zvachitobva taona kuferefeta ripoti yacho
besangano rinorwira kodzero dzevanhu recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti cotrad vanoti dunhu remasvingo ndiro rine nyaya dzemhirizhonga dzakawandisa kudarika mamwe matunhu musarudzo gore rino ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba